ndinozviziva imi kuti ikodzero yemunhu wese, mwana wese weZimbabwe kuti ange achivhota. Zvisinei kuti ari muZimbabwe here kana kuti haasi muZimbabwe. Ndo zvakarwirwa chimurenga. Saka tirikuti kodzero yedu ngatipiwe.
Munoona zvichibatsira here kuti vanhu vawanikwe ivo vachiungana chitarisa isu kuti ivo vamunangagwa vari kutarisirwa kunge vasiriko kuUnited Nations uko?
Tirikutoziva kuti havasi kuuya, asi kuratidzira kwedu isu kune chekuita zvakanyanyisa nekuda kubatsira ugaro hwevana veZimbabwe, kodzero dzevana veZimbabwe, kuti vana veZimbabwe vawana here kodzero yavo iri kupiwawo vamwe vana vezvizvarwa zvedzimwe nyika.
Ndianani vachatarisirwa kunge vari pamusangano wenyu uyu?
Isu tiri kuti huyai vanhu neuwandu hwenyu. Hazvinei kuti uri wemusangano upi kana kuti uri webato ripi. Hakuna anenge akapfeka zvebato rake. Munhu ari kuuya akapfeka zvake zvaanenge akapfeka. Hakuna maslogan. Iyi inyaya yevana veZimbabwe, haisi nyaya yemapato. Saka huyai vafundisi vekumachechi, vekupi, vana vadiki, mayuti, madzimai, huyai tisangane kuUnited Nations General Assembly. Ndodzokorodza zvakare zuva 18 September panguva dza10 AM kusvika pana 3 PM.
Pane zvimwe zvirongwa zvamuchange muinazvo here mushure mekunge maenda kunoungana kuUnited Nations uko?
Tichibva ipapo urongwa hunenge husati hwapera, tinobva tapinda muNew Jersey toenda kuhotera kwatinenge tiriko ikoko. Kunenge kuine bhodho tichikurukura nyaya yedu yenyika yeZimbabwe, vanodya vachidya, vanenge vachiteerera zvinenge zvichiitwa ikoko. Kunenge kuine vanyarikani vachataura. Kunewo vana veZimbabwe vanenge vachiimba kuvaraidza vanhu kuti tichigadzirisa zviri kunetsa munyika medu.